Vachitaura apo vanga vachikorokotedza vamunangagwa nekugadzwa kwavaitwa semukuru wezvikoro zvose zvepamusoro sachigaro wezinasu pakati vaNesbitt chinotenda Bonzo vakurudzira vamunangagwa kuti vadzose mari dzaimbopiwa vadzidzi kuti kudzidza kuvarerukire. VaBonzo vati imwe nyaya iri kunetsa imari iri kubhadharwa nevadzidzi kana vari kuattachment vasiri pachikoro. Vati mari iyi yakangofanana neinobhadharwa nemwana anenge achidzidza ari pachikoro, izvo vati vanofanira kuongorora nedonzvo rekuderedza mari iyi nezvikamu makumi mashanu kubva muzana.
Kurusa chatiri kuda kuunza kuna purezidendi inyaya yemari dzinobhadharwa nemastudents anenge ari paattachment dziri kuita kunge dzakawandisa bhikozi vari kubhadhara yakafanana ari pagraundi neari kuattachment. Saka tatiri kukumbira kuti vadzikisewo vari kuattachment sizingasarisi maresources anenge ari pachikoro. Then also mafees grants ekuti vana vanokwanisa kupiwawo mari dzekuti vakwanisa kubatsirikana kusisi tiri kuona kuti madropouts ari kuwanda nenyaya yekuti fees dziri kuramba dzichikwira.
VaBonzo vaudzawo vamunangagwa kuti hurumende yavo itsva inofanirwa kuvaka dzimba dzekudzidzira muzvikoro zvose sezvo dziri shoma zvakanyanya.
Nenyaya yemabuildings zvidziro zvinofanira kuva zveworld class standard, saka tati kuti zvibva zvagadzirisawo ndo zvichemo zvatatinazvo.
Mumwe wevadzidzi apiwa chitupa chedzidzo vatalent Chiwaya vati vane tarisiro yekuwana basa muhurumende itsva. VaChiwaya vati hurumende itsva inofanirwa kusimbisa nyaya yekugadzira mabasa pane kudarika zvekukurudzira mabhizimisi sezvo zvakatadza kushanda.
Indigenization policy yakanaka, but for now I think inogona save inodambuiswa pasaidi kuchana. Then pumbuita job creation in terms of calling you investors. Tine industries dzakawanda, there's some mines dzakawanda, tine zvinhu zvakawanda zvatokwanisa kushandisa kugenerata nazvo income and to create mabasa akawanda evanhu. So there is need to panodiwa kuti maybe timboita focus more on job creation, cannot focus more on building Zimbabwe through other means.
Mumwe wemudzidzi apiwa chitupa chedzidzo nhasi muzvari Florence Garande atiwa netarisiro yakakura kuti anowana basa nekuda kwehurumende itsva yavepo.
Siri obvious kuti mwana wese paanograduata anenge ane tarisiro yakanaka. Hapana mwana anoda kutarisira kuti kana agraduate onogara. Obvious we are hoping for a brighter future. Nekutarisi nechange iri kuitika munyika ka, we hope zvinotongochinjawo for the good. Because they are hoping for a good Zimbabwe.
Vachitaura mukutambira chigaro chekuva mukuru wezvikoro zvepamusoro munyika, vamunangagwa vati vachataura nenyika dzose pasi rose kuti dzishande pamwe chete kuti nyika ibudirire. Vamunangagwa vatiwo dzidzo iri kupuhwa kuvana inofanirwa kuunza ruzivo runopedza matambudziko anosangana nevanhu zuva nezuva. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.